wakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechishanu chivabvu 21 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19 kumidlands nekumasvingo, uye vanhu makumi maviri nevatatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Sangano reIOM rinoparura chirongwa chekubatsira vanorarama nekutenga pamwe nekutengesera kunze kwenyika munguva ino yecovid-19. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vanombosendeka parutivi urongwa hwavo hwokurangwa mabasa mushure mekuvimbiswa kuti kanzuru ichagadzirisa zvichemo zvavo. Dunhu reMaryland muAmerica roshandisa mari kukwezva vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira covid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19 kumidlands nekumasvingo, uye vanhu makumi maviri nevatatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vese vanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Kushaya kwevanhu vaviri uku kwakasiya uwandu hwevanhu vafa necovid-19 hwasvika pachiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi masere nevashanu, kana kuti 1585. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 hwakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 38635. Kusvikawo nezuro vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu negumi nezvishanu nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 615296, vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 kubva zvatanga chirongwa ichi. Sangano reInternational Organization for Migration, kana kuti IOM, svondo rino rakaparura chirongwa charo chekutsigira vanorarama nekutenga pamwe nekutengesera kunze kwenyika munyika dzekuchamhembe kweAfrica, ava nonzi raramo yavo yakakanganiswa zvakanyanya nedenda recovid-19. Chirongwa ichi chakaparurwa nechipiri kumugano wenyika neZambia wechirundu, uye musvondo riri kuuya chiri kuenda kumugano weBeit Bridge. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reIOM muZimbabwe, amai Fadzai Nyamande Pangeti, vanoti sangano ravo riri kutsigirwawo muchirongwa ichi nebazi rezvebudiriro yekunze kwenyika muBritain reForeign Development Office. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hurumende dzemunharaunda yeSadak dzakatora matanho adzaiona kuti angamise kupararira kwecovid-19. Matanho aya akafanana nezvekuvharwa kwemabhodha uye kumisa vanhu kufamba zvakakanganisa mashandiro anoita ava vanotenga nekutengesera kune dzimwe nyika. VeForeign Commonwealth Development Office vakaona zvakakosha kuti vashande nebato reIOM muno muZimbabwe uye nekuZambia, Malawi nekuSouth Africa kuti vakurudzire masangano emainformal cross-border traders kuti vakwanise kuita basa ravo munguva yecovid-19.
Sei vakazofunga kuubatsira vanotenga nekutengesa ivava?
Mabasa anoitwa nevava macross-border anoonekwa kuti anounza mari muno munharaunda inosvika kuma $17.6 billion. Saka veFCDO vakaona zvakakosha kuti vanhu vabatsirwe panguva ino yecovid-19 kuti varambe vachiita basa ravo zviri pamutemo, zvinovabatsira kuti varambe vachiriritira mhuri dzavo uye vachimisa kupararira kwecovid-19.
Zvii chaizvo zvamunee muchibatsira nazvo vanhu ivava?
Zvimwe zvezvinhu zvatinoita muchirongwa ichi ndezvekubatsira avo vanoshanda vachitenga nekutengesera kune dzimwe nyika zvinhu zvinogona kubatsira kumisa kupararira kweCOVID-19 zvatinoti PPE zvakafanana nemagloves nemamasks uyezve nemasanitizer. Zvinhu zvakarezvo zvinopiwawo avo vanoshanda kumabhodha kuti vachengetedzeke pavanenge vachibatsirana neavo vanoita basa rekutenga nekutengesera kune dzimwe nyika.
Icho chirongwa chenyu chichiri kutambirwawo sei naivo vanotenga nekutengesa?
Chirongwa ichi chatambirwa nemufaro kubva kune avo vari kushanda vachiita mabasa ekutenga nekutengesera kunze kwenyika uye kune avo vanoshanda kumabhodha vachiti izvi zvichavabatsira kuti vakwanise kushanda vachisimudzira mabhizimusi avo. Vane zvinhu zvinogona kuvabatsira kuti COVID-19 isapararire. Macross Border Traders Associations emuno muchirundu vatenda zvikuru avo vehurumende uye veForeign Commonwealth Development Office neveIOM nebasa ravari kuita. Basa iri richange richiitwa zvakare kubite bridge kufikiri notevera.
Mapoka api kana masangano api amuri kushandawo nawo muchirongwa ichochi?
Muchirongwa ichi chatiri kubatsira avo vanotenga nekutengesa kune dzimwe nyika. Chair supporting informal cross-border traders in Southern Africa to do business safely in the COVID-19 pandemic. Chirongwa chatiri kushanda pamwe chete nemapato weIOM kuZambia, South Africa nekuMalawi. Mabasa ose atinoita muchirongwa ichochi anotsigirwa nebato reForeign Commonwealth Development Office yekuUnited Kingdom. Tinoshandazve zvakare nemapato eCustoms and Revenue, eTrade and Industry, neImmigration, neavo veWomen Affairs, tichiona kuti kunyanya-nyanya avo vanoita basa rekutenga nekutengesera kune dzimwe nyika vanenge vari vanhu vechidzimai. Saka tinoshanda nebato iri kuti tione kuti kodzero dzemadzimai aya dzichengetedzwe pavanenge vachiita basa ravo rekutenga nekutengesa.
Ava vanga vari mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reIOM muZimbabwe, amai Fadzai Nyamande Pangeti, vari parunare muHarare neStudio 7. Pamusoro nezuro rakatura mutongo wekuti kanzuro yeHarare isiye nzvimbo yekuti vagari vekuTen World South muHarare makare vakwanise kuvaka chikoro. Vagari ava pamwe nerimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vainge vakwidza kudare gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo uye kanzuro yeHarare vachiti vanoda pekuvakira chikoro sezvo nzvimbo yainge yanzi ndeyechikoro yakatengeserwa mumwe munhu zvake akabva avaka chikoro chiri kunzi nevagari ndecheShoroma. Izvi zvinonzi zvanga zvopa kuti vana vechikoro vevana vevarombo vafambe nzendo refu kuenda kune mimwe misha. Nzvimbo iyi yakavakwa muna 1996 kubudikidza nechirongwa chebhanga reCabs uye nevagari vanosvika zviuru gumi nezvitanhatu. Hatina kukwanisa kubata vaJulai Moyo kana mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Justice Chitapi wapa mutongo uri interim order yekuti City of Harare haifanirwi kuwe nezvinhu zvaingaitwe pamastendi mairi iwayo 2164 ne2165 kusvikira nyaya iyi yapedzwa. Isusu tarisiro yedu seHarare Residence Trust ngeyekuti muTinod South mune wana vari kutambudzika nekufamba kukrosa Blawayo Road wachienda mukuwadzana, vamwe vachitsikwa, vamwe vachikwara, vamwe vazvirema nekuda kwekuti munzvimbo yeTinod South hamuna primary school kana secondary. Saka tiri kufara zvikuru neinterim order yapiwa naJustice Chitapi iri kuratidza kusimbisa donzvo reeducation muZimbabwe kuti padzimba mazana mashanu ega ega panofanirwa kuve nechikoro cheprimary nechesekondari.
Kanzuro yanga ichiti kudii kumatare?
Nyaya payakaendeswa kudare redzimhosva yakanzikwa we City of Harare wachizvimiririra wachidefender we magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights achiti mirira mutongo uyu uchabatsira wagare wemutinod south kuti wawewo nechikoro chavo chekuti wana wavo vanogona kudzidzira imomo wasinganetseki nemari dzemabhazi dzawanga wachishandisa kuenda kunana dziwara sekwa kuenda kunana mufakosi kunana budiriro kupinda mudhorobha.
Avanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mumwe mugari wemuTen World South amai Lorraine Mupesa.
Tichitanga kugara muTen World South in 1996. Mune nzvimbo dzanga dzakasiyiwa zvichinzi dzimwe mapublic creche mamwe mapublic schools but kusvika nhasi unoyu hamuna chinonzi chikoro muTen World South. Takaramba tichitsvaga rubatsiro kune marelevant authorities but hakuna chakabuda. Harare Residence Trust yakatibatsira pamwe chete neveZimbabwe Lawyers for Women Rights tikaramba tichifamba tese.
Manga muchiedza kumbotaurawo here nevekanzuro vacho?
Takavanyorera kakawanda havana kutipindura. Tikanyorera zvakare veMinistry of Education. VeMinistry of Education vakazviona zvakakodzera zveshuwa kuti tanga tichifanwa kunge tine chikoro. Vakabvuma mhosva yavo kuti tanga tichifanwa kunge tine chikoro muTen World South. Vekanzuro vakazoti muresolution yavo ya2018 taona zvakakodzera kuti Teen World South is in need of a primary school. Saka takuvapa mari yekuti vavake chikoro. Of which mari yatakanga tapiwa yakanga isingavake chikoro chemuTeen North South.
Chaivakwa kupi chikoro ichi?
Yaivaka chikoro nearby sebabu. Saka takavabvunza isusu tikavanyorera petition kuti mari yamatipa iyi muna kutipa isusu stand number iyi haiwani kwemuTeen North South. Stand number yedu yechikoro 2164 apa hapana chiripo. Nhasi unoyu takutoona kuti pakutodevelopwa parikunzi pada kuvakwa magarden flats panga pakutodevelopwa pakatoiswa marodzi 2165 arikutoinzi yatova shopping center asi painzi panofanira kunge paine primary school nesecondary school zvese izvo zvahapana zvakashinjwa mashandisirwo.
Pane mutemo here wanga uchityorwa nekanzura?
Harare City Council yakaviolata my rights edu, the right to education yevana vedu yakaviolatwa, the right to be heard. Isu sevagari havana kutinzwisisa, havana kutinzwa, havana kutipa mukana kuti vatinzwe. Vari kungotitaura kuti havasisina land. Ko land yedu isusu yekambenge yagareri yechikoro yakaendepi?
Mumwe mugari wemuTen World South amai Lorraine Mupesa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sanakanomirira vashandi vekanzu rechitungwiza Municipality Workers Union rinoti vashandi vakambosendeka parutivi urongwa hwekuramwa mabasa uhwo waifanirwa kutanga nemuvhuro svondo rino zvichitevera chivimbiso chakapiwa nemushandirwi pamberi pevakuru vebazi rezvevashandi nemabasa. Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vakaudzawo Studio 7 kuti kanzuri yavo inoremekedza vashandi vaya zvakanyanya, izvo zvinoita kuti varambe vachizama nepose pavanogona napo kuti vararamise vashandi vavo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika. Vashandi vechitungwiza vakanga vavimbisa kuti vaizotanga kurangwa mabasa musi wa17 mwedzi uno vachiti kanzuri yavo yainge ichikundikana kuzadzisa zvichemo zvavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revashandi vaEfrem Katsina avanoti kanzuru yakavavimbisa kuti ichazadzisa zvichemo zvavo kubva mwedzi uno kusvika panopera mwedzi wachivabvu.
Ichokwadi takaona kuti musi wa17 ndopatanga achifanira kutanga kurangwa mabasa sekupa notice yatakanga tapa kuna employer wedu. Asi zvamunoziva procedure inoitwa kana vanotaurawa mabasa, Ministry of Labour inotraya nepainogona kuti iite yatingati kuya kuyananisha kuya. Saka vakatishedza tose isu naemployer ndokubva tagara pasi tikakurukura. Pakakurukurwa nyaya dzese dzakanga dzichida kuti vashandi varamwe basa nazvo. Zvakabva zvazobuda ipo ndezvekuti vakaratidza kukishikana kwazvo nekurama mabasa kwanga kuchizoita vashandi uku. Saka vakatanga kumhanya mhanya kuti vagadzirise kuti zvoitwa sei. Saka pakugadziriswa apa pane zvinhu zvandingati zvitatu zvavakagona kugadzirisa sekuchema kwaita vashandi.
Saka zvii zvavakagadzirisa?
chekutanga njekuti mapei avashandi vakatanga kumabhadhara ne salary nyowani, salary scale nyowani. Vakavimbisa kuti kusvika musi wa 30 May vanenge vapedza kubhadhara vashandi vose. Saka chibvumirano chiripo parizvo ndechekuti masalari zedu kana kuti mukoho wevashandi wakarurirwa kuti pamwedzi wega wega unobhadharwa musi wa 30 wemwedzi iwowo usati wasvika. Ndochibvumirano chekutanga. Chechipiri, vashandi vaitsutsumwa pamusoro pekugara, atingati mastays, maresidential stays. Chibvumirano chakaitwa ipapo ndechekuti kusvika musi wa 30 June vanenge vagadzirisa nyaya yepokugara kwevashandi. Musi wa 30 June iwo ndopachazoitwa zvemusangano unoratidza kuti paita progress pane zvinhu zvatinenge tawirirana. Saka mastains akanzi musi wa 30 June. Then paitawo nyaya dzekuti vashandi vakanga vasina zvishandisiro zvakakwana zvakafanana nematools, zvakafanana nezvipfekwa zvinodzivirira munhu kana achinge achishanda. Vakati izvozvo vachazvisa, vachazvita in phases zvokuti pachange pane progress kusvika musi wa 30 June. Vanenge vamhanya nazvo vatoona kuti mushandi mumwe nemumwe awana here zvipfeko zvokupfeka zvinomudzivirira pabasa. Uyezve takachitsutsumwa kuti panoshandira vashandi vamwe vanga vasina pekugara chaipo, macheya aya zvigaro zvanga zvisipo. Saka vari totanga prosesi iyo yokuti vatange kutengera vashandi fenicha yekuti vakwanise kushanda vakanyatsogara zvakanaka, nekuti zvimwe zvacho zvanga zvisaite kuti zvingagarwa nemunhu.
Munoona here mushandirwi achizadzisa chivimbiso ichochi?
Tine chivimbo chekuti vanogona kusvika patinoda kuti vasvike. Kana vasinawo kusvika ipapo, tine zenge tichiona kubva ipapo kutoita sei. Asi takawirirana kuti tomboita hold nyaya yestrike kusvikira taona kuti musi wa 30 vabhadhara vashandi vese here.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi vekanzuro rechitungwiza municipality workers union vaEfrem Katsina vari parunhare muchitungwiza neStudio 7. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Nhaure padande mutande reulavayo 24 News rine musoro wenhau unoti vaimboema bhara nemukuru wenyika vatobayiwa mudede vanga vachitarisirwa kumira pamberi pedare reHarare Magistrate vachipomerwa mhosva yekuba zvekurimisa pane imwe purazi kumazowe mudunhu remashonaland central. Bepanhaure Herald rine musoro wenhau unoti mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kukundikana kumisa kuburitswa kwezvicherwa kunze kwenyika munzvimbo dzekubuda munyika dzakaita semabhodha pamwe nenhandare dzendege nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakakwana. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hofisi yemutungamiri wehurumende yeIsrael waBenjamin Netanyahu pamwe nenhepfenyuro yeterevhizheni yehurumende yemuEgypt zvinoti Israel neHamas wawirirana kumisa kurwisana. Vakuru vakuru veHamas vaudza sangano renhau reReuters kuti kumisa kurwisana uku kwanga kuchifanira kutanga nenguva dzatu mambakwedza echishanu chenguva dzekuGaza. Kwemakore gumi nerimwe vakuru vemauto epasi muAfrica pamwe nemauto eAmerica vaisangana gore roga roga pamusangano weAfrican Land Forces Summit, musangano wemazuva mana apo chikwata ichi chinokurukura kusagadzikana kwedunhu reAfrica uye kuti mauto aya angamisa sei matambudziko kana kukanganisika kunenge kuchiitika vari pamwe chete. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vashamarari veStudio 7 mukomatanonoka wande nevamwe vose. Regai ndimbotaurawo kufunga kwangu pana Mavhaza. Mavhaza kana asiri kuziva zvaari kutaura ngaanyarare, iye ngaazive zvokugara ikoko kuAmerica kwaari kwaakanyarara. Isusu tisiwanawo eZimbabwe tiri kutambura tiri kuno kuZimbabwe. Saka iye kana asiri kuzva zvari kutaranganya anoti vamunangagwa vakavhotegwa nevanhu vanani vanhu muda vakavhotera munangagwa ngatauri kuti iye ndiye akavhotera munangagwa kwendera kuti pomedzera zvinhu zvatisina kumboita kuda kuti tisu takavhotera munangagwa tisina kuvavhotera zvagara zvinongoitwa kuna Museveni nekuna munangagwa ndizvo ndizvo vanhu vari kungotyorerwa kodzero dzavo ziva nezuva saka unondonatsaona kuti nyika yeZimbabwe hapana kwatinomboenda kana tichine varume vakaita sana namavhaza varume vakaita sana namavhaza mapurisa masoja hatina kwatinoenda nokuti izvozvizvi munosara muchiita uori mumarodhu mumapurisa nemasoja asi mune muchiti munangagwa ari raiti madini mese mabatana varume imi masoja imimi nemapurisa nana mavhaza imimi muudze vamunangagwa kuti zvavari kuita hazvisi raiti nokuti imimi kana mukaramba muchiti vamunangagwa vari kuita zviri raiti muchiti takavavhotera isu tisina kuvavhotera ka hapana izvozvizvi goridhe riri kubiwa munyika ziva nezuva hapana chavanotaura vamunangarwa kana chimwe asi ungozi nhasi vaenda kwakati zvinotipei muzimbabwe izvo zvokuti vaenda kumabiko vamuseveni zvinotipei
makadi vashamarari vestudio 7 vana mukomata nunoka wande navose vandisina kudoma kurudziro yangu pamusoro pemapato especially MDC Alliance kuti panguva inoya taveri manje iyi takatarisana nemavhotes ngavafambirewo kunzvimbo dzakanyakuita kumaruwa kwete kuenda kumaruwa akakomberedza dhorobha reHarare nevamwe vari kumukati ukokoko kunonyanya kuhwenera ZANUPF ukoko ngavafambireko zvakanyanya kuitira vaya vane chidakwa chekuvhotera bato reMDC vasavhunduke uye vasavhunduswa vaone kuti tine vatsigiri vanotikurudzirawo vasingatyi saka izvozvo izvo zvinokonzera kuti ruzhinji rwevanhu ruisewo maonero avo uye kana nguva yekuvhota yasvika vavhote vakasununguka vasingavhunduki nekuti vanoonawo vakuru vebato vachisvika vachikurudzira vanhu kuitira kuti munhu wese asununguke
makadii imi vestudio 7 vana mukoma hwande makasimba here su tinosimba ini ndinobva pamutandahwe mutandahwe uchipinge pamutandahwe shoko rangu roda kumboisawo kavaporisi ngazi kuti vapori wei rodhi riyariya rinoinda kutera pane rodhi rinobva kwedu kumaruzevha kumwewo richiinda kuhotera dai vapori vambotigadzirira ipapapo varungu vanoenda ikoko vakawanda zvimwe zvisingaiti vachiinda kuhotera iyeyo asi rodhi yacho zvairi makomba 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 apa ndo kune gona rezhou national park saka hei ndiri mugari wemumutandahwe kana vachindinzwawo vaporisi ngazi tigadzirirewo rodhi rinoenda kuhotera kwamahenye motigadzirirawo rodhi rinoenda kwamahenye kuhotera zvakunoendawo varungu vakawandawo wani zvakunoendawo varungu vakawandawo wani havandoburitsiwo mari here yekuti tigadzirwewo rodhi dhasti riyariya iro hatitauri kuisa tara zvedu asi mukangoisawo makongiretiwo rikafambika ndo zvatinokudzirira vapori vapori tokumbira kukumbira vapori riwane kufambika rodhi riyariya iro paipa vapori
zvise mukoma jongapo zvatifari isu nezviri kuita zanu izvi zanu pf iri kutikanganisa upenyu hwedu saizvi kwetiri kurarama tiri kure kure kunze kwedzimwe nyika titsvaga kurarama kuti tipone nekuti munyika medu hatina mukana urimo saka tokumbira chokwadi muna 2023 umu kuti vose vose vana vezimbabwe ngatizamai kubvisa pari pachigaro please ngatibvisei ndatenda hangu nerizeni mushwai panamibhiya
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinodawo kukuzivisai vateereri kuti isu hatisarudze mashoko ekuburitsa makanzwa mashoko enyu asina kubuda musaura mwoyo nekuti tinotambira mashoko akawanda chose asi tinoda kukurudzirawo madzimai kuti munge muchipindawo muchirongwa ichi muchitumirawo zvamunofunga chirongwa ndechenyu imi vateereri vestudio 7
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Kuona kuti uwandu hwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba yekudzivirira denda reCOVID-19 uri kuramba uchidzikira. Gavhuna wedunhu reMaryland muAmerica, Valerie Hogan, vave kuparura chirongwa chekukwezva vanhu chine mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora iyo ichange ichihwiniswa vagari vemudunhu iri vakabayiwa nhomba. Vanhu vane chitsama vachange vachiwaniswa mibayiro yemari inoita zviuru makumi mana zvemadhora emari yekuAmerica pazuva. Kubva musi wa25 mwedzi uno kusvika musi wa3 chikumi, uye pane mubayiro mukuru wemazana mana ezviuru zvemadhora unozopiwa kune munhu mumwe chete. Mamwe matunhu emuAmerica akaita seOhio ari kuitawo makwikwi ekuhwinisa vanhu mari vanenge vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland, mufundisi Isaac Mwase.
Chidanho rakanaka izvi. Chese chingakwanisa kuitwa chiri pamurau chisingakanganise hunhu hwevanhu ngachiitwe kuti vanhu vabayiwe nhomba, nekuti chirwere cheCOVID chavhiringidza upenyu kwese kwese muno muMaryland, muno muAmerica pasi rose. Saka vatungamiriri kana vachitora nhanho dzekuti vanhu vabayiwe nhomba, ngavatore nhanho dzacho kana dzisingazokanganisa hunhu hwevanhu.
Kune vamwewo vanobvunza kuti ko kungomanikidza vanhu kubayiwa nhomba pane kuita zvekuvakwezva nemari nezvimwe zvinopiwa, munotiwo?
Kumanikidza vanhu hachizi chinhu chakanaka. Nekuti zvinenge zvakuita chisimba chinokanganisa ukama hunovepo vatungamiriri nevanotungamirira. Kana vatungamiriri vachitora nhanho dzinoita kuti vanhu vaite sarudzo, chinhu chakanaka.
Tichionawo mafambisiro ari kuchirongwa chekubayiwa nhomba ne nyaya yekuti vanhu vakubvumidzwa kunge vachifamba vasina kunge vakapfeka homa masiki pavanenge vari vakasununguka nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataura pamusoro pemamiriro akaita nyaya dzenhomba muMaryland?
Pane kuvhiringika kuri muvanhu kuti vanhu vafambe vasina kupfeka mamasiki isarudzo yaitwa neCenters for Disease Control. Asi mabhizinesi vane mvumo yekuti vave vanochengetedza utano hwevashandi vavo. And handiri kuOcean City ndichimbozorora pamazuva apfuura ndikaenda kuMcDonald's ndichida kuti ndimbobatsirwa. Vandigombedzera kuti ndofanira kupinda ndine mask. Ndandasiya mask kumotokari. Vakatondipa masiki yekupfeka panandirimo, nekuti ivo havaziva kuti vanhu vanenge vasina kupfeka masiki vakabayiwa nhomba kana vasina vanofanira kuchengetedza vashandi vavo. Saka chinhu chakanaka kuti mabhizinesi nedzimwe nzvimbo dzive nemukana wokuramba dzichigombedzera vanhu kuti vapfeke mamasiki kana vachipinda mudzimba dzavo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland, mufundisi Isaac Mwase, vari parunare muBaltimore muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19 kuMidlands nekumasvingo, uye vanhu makumi maviri nevatatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Sangano reIOM rinoparura chirongwa chekubatsira nekutsigira vanorarama nekutenga pamwe nekutengesera kunze kwenyika avanonzi vari kuomerwa munguva ino yeCOVID-19. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vanombosendeka parutivi urongwa hwavo hwekurangwa mabasa mushure mekuvimbiswa kuti kanzuru ichagadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka vateereri.